Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yefirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Indiwe mwema emisoro na uzidu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi runona nezvevashandi rinotiratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kufilavusi ne Midlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira pabijo farm kulowa gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina chine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfura mutandazo sivanda pamugodhi weBinyop 5 kufilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogarawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handiko. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti pakuwedzera gun violence kuti maChina vakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati peMachina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vakubuditsirwa pfuti.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamago?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende zvikuru sei. Vari pamusoro-soro pehurumende vatingati president nemadeputy avo necabinet yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwezviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvino izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Munangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angawari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho maChina havatori na magwaro zviri muma parliamentary reports kubva kuna 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina business saka vari kufanha kuti paitwe screening ma criminals makoronyera echiChina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawa maguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina vachiti havo makambani akawanda anotevedzera mutemo.
Uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga utano mukati.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuGuinea naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbovamea wechitungwiza vaLove More Maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika. Vachuchisi vakati vaMaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba siyana inaye chamisa uye pasi naMnangagwa. Magistrate vaDennis Mangosi vakapa vaMaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta ravaMaiko vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
VaMaiko vakasungwa musi wa21 January kusendimeri musi wa22 vakabva vaiswa kuLaw and Order kaHarare Central vakazoiswa kucourt nezuro kuchitungurira magistrate court vavamisa pamberi kwedare vakapa chikumbiro chokuti vatenge vachibvakumba chinova chakatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 sechibatiso vakanzi vanofanira kuripota kupota vachinomakisa register kusendimeri police station kamechete uri mitiyo Friday wega kuti vatotanga nhasi kuenda kunoripota kumapurisa. Vakanzizi vasakanganisa kuferefeta kuri kuita nyaya nemapurisa vakanzizi vape mabharani edare epasipoti ravo kusvika pachapera nyaya iyoyi uye vakanzi vanofanira kugara adresi yavakapa kumapurisa vakasungwa.
Saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafambawo sei?
Tiri kuti vari kunemedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu. Wasungwa izvezvi ndiye chete vaMaiko, vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 mwezi unouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferefeta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferefeta nyaya kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare ndopatinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. But kana takatarisa nemapepa akaita pamberi pedare nezuro mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 mwezi unoyu kuterefeta ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti pamwe vanenge vapedza kuterefeta nyaya vachichisi vofefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera tinenge takufanira kuti vachipiwa musi uchazotongwa nyaya yavo.
Vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Magweta ari kumirira vagari vepaArnold Farm purazi rinozivikanwa nekuti Manzou riri kumazowe kumashonaland central ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro. Dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe, mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe, vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo, West Studio 7, akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudhonza Nkomo and Mutangi Attorneys vaMoses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vavasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister weLands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isusu takamunyorera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho ti now kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane ukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vaDenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapi wakatsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungurudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika shanu idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu. Ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagare vemumanzou ava havana mvumo yekugara papurazi iri.
Yebona ivavo ngavakupei order yake ya 2017 inorelate to them. They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiwo yari kushandisa kungobvisa nuwaya vanhu. Ungati iwe usina offer letter woti kune munhu ane offer letter anzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipowo mudare asi tomhanyi kuda los.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu remashonaland central inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. Vamundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuuya mutaura yekuanotifam iyoyo. Kunokwatina kana any complain maybe mukati warifeya kuti ngavauye kuofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovinsi. Pei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepanhau anoda kupa kodzero dzinonzi adzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vabozel vanofanira kutanga vatambirwa nedare resenate apasati pazikanwa kuti vachaenda kudare ririni sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navatrump kuva makurukota vabozel vakanyora padande mutande reX kuti kudongwa uku chiremekedzo chikuru Vatereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira zakarere kera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRat Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Leavitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomana nachete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabvarura nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo vakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuvandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvavanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asiwo nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziziro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangagwa vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji rezimbabwe harisi kuda izvezvo. Ndinonzi ruzhinji rezimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangagwa, vari kuita corruption namunangagwa. Zvinzi ivowavo Zimbabwe yataura kuti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro. Zimbabwe inamboda. Zimbabwe inotaura pamaelection paya pavanhu vese pavanovhotera chamisa paya. Zvibiriwa zvinzi munangagwa ndahwe ndepanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangagwa ngavarambe varipo. Iyo Zimbabwe yese isingatodi. Ina handidangu zvepolitics but zveterm extension zvandirwadza. Hatisi kuzvida izvozvo. Kana vakasiya nhasi kana mangwana chaiti tingatofari Zimbabwe.
Kandivana Jobo Skala, kana muchizviziva inoti ZANU-PF ndozvairi, sei muri kupandukira chamisa? Kana Jobo Skala, mukutoziva inoti ZANU-PF ndozvairi, vanhu mapedza mupandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndiwo munhu ari kupandukira uyoyo. Munozviitirei kandi? Kuopposition parties tine maproblema akawanda. Vana Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa neZANU-PF, asi takakuona izve muri kufambwa munangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvozvo. Saka unofungidzira kuti oraiti kana uchienda iko kunana tokozani kupe muna izvozviva ZANU-PF zvairi, but munoenda iko kumusvika mondokuita kufambwa munangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti ZANU-PF iramberi pachigaro.
Mangwana nemangwana nepavoice of America Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kuti vamugabe vamunangagwa, sorry, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutaona senhau yakabudirira kudhara. Asi inini maonero angu ndokuti nhau iyi hatipasi, but maonero angu inini ndinotaurawo kuvanhu veZANU-PF. ZANU-PF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra ZANU-PF. Ivo voramba kutsvaga mumwe acharipresa vamunangagwa pasi maelection oiitwa. Ivo kuZANU-PF ndovari kudoti vamunangagwa varape varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokashamadza kuti tinowana chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndo yavasina nekuti ivo ndo vanoita huori. Saka chiwenga ngarego tipatisaita sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese vanoita corruption vanozivikanwa ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungurudza neZANU-PF, titiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chema gitara chasondo rino, tinokupai hurukuru nemuimbi weze chitendero Samist Lamont Dube, rekuzvarwa Tokumo Lamont Dube. Gati nguye hurukuru ya aita na Ivans Sininga wa Studio 7.
Ona nitatu takurai,
ngati zviri zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra 2019 kuzosvika patiri nhasi
bereki hama shamwari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare
nekuda kwekushumira kwataita murikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari.
Tambira sei ni manzi ya muru kurova.
Mugorera tasiya ra 2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Komatambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndinati pari zvino machallenges atinawo akati wandei mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimanzi yenyu kukufollowai vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Misi Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra 2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota. Tinokutendai zvikuru.
What's a Friday chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi?
Ndiyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ndeinoti chero ndiri dhongi.
Mchizwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi manzo hurukuru yaitwa na Samist Lamont Dube na Ivans Sininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvisarwa zvekuchina munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuchina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gabe Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuZibandlela 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali esiqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi oqatshangelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasizo. Lathi siphongubuza kwaisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back.
Sokumele ukulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa nguhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwaleChina esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBenyamin Mine eVilaphosi ocathangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kweleChina uLeo Haifeng owenhla wenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethuselwa ngombhobho uMnumzana Kholwane Dube emgodini osenkabazwe. Uthube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana athengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba ziningi izisebenzi ezigadlanyezwa ngabadabuka kweleChina. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphatha amandla zemigodi le kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Sixoxe lengcwadi ebona ngenswelo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda weStraightways Management Services.
Babadube siphakathi kobuzima nabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali esiqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezitshaya njalo. Kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho wokuvela ungangeni, kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena le mbhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kunzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhanyela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina yiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho okusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into yokutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nxa sukhangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni babaSwati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhathwa lokuqhathwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze elizweni lethu, basiphathe njengabantu, balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe, kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections, ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uzokuthiwa lo udiphothiwe. Kodwa sake sibone okuthiwa ibhadale izisebenzi azibhadale ngendlela abhadala ngayo. Okwalesi sibhange bangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi labo abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Sibanda?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhera, singamagundwane.
Lo nguMnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ebona ngezikhalazo zezisebenzi, ubexoxa neStudio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezile themba lokuba zizasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo ezitshiyeneyo. Kubika kunokudaba Dlamini.
Izakhamizi lezo zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Akunalutho eground, kule food roller A1 iyafana iyekhona.
Umnumzana Lameki Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Lo nyaka futhi kuyaphinda kubuyele endlaleni ngoba isikhathi esiningi inkomo zaloma ngoba zisidla eChangane. Manje eChangane lena kufukulwe umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlale. Inkomo vele ziboda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lo councilor ka ward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphungubona bethutha izimpahla zabo behamba. Hakuthi basivalelise abasebenzi. That's what siphungubuza kwezisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they will be back, bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukansila kawadi 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakoliva Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi nabo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu, sithole ukusila, besizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Loyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi, kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanje amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathepeleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Abese ukontrata sezwele ukuthi ebehlezi kungasela ama disbursement amafunds ilokhu zeniseli libudget, but ngithemba kubudget yona le iyalo nyaka ka 2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngani demo inikwe imali iphele iziminya demo continue ichova lapho ukuthi ilalola idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphatha amandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lesinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation liza kwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathepeleleni North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathepelelende. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu i-National Mathepelelende Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. ERussia lele Ukraine ahlaselana okumangalisayo ngezizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngampa eVoice of America eWashington DC. Wezibhatalene leMelika, amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngombulo. Umongameli Donald Trump usayine izikondiso ezithiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulezi zalwane zakwamanye amazwe ezedlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisisa ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo umthethondaba Izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, umahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iconstitution. Sizwe imbono kahulumende weMelika.
Kwimizamo emitsha yokuphoxa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kwizijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromsivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elaletheswe izijeziso ngeleMelika. IKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile ezokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa amahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayevumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. EleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekelo wakhe labazangena kuziva board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, noTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZifa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngibungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So bezibona ngani since isikhathi sesisilethile sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think it's high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a tricky because ibhora lethu selihambe emaweni. So it was ungcono ukuthi ngani siyazama ukuthi sibikise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathini naku phela abantu beZimbabwe kwenza kulethe ebholeni.
Thando, a lot of abafana abancane kathesi akusela platform right ukuthi abafana bayenza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi baba ngenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje kathesi abafana into abasebenzenza so udako kwa amankazana ungabona lawo same thing so we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhuleke phambili thina ukuthi sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhorana le
ye bakhona bazathi oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithi nabantu bakhulunkulu
hayi ebhoreni bezikhona ukuthi nje bebengaziboni we're just doing it on the sidelines besincedisa ufriendly academy ekhona eHarare everyone knows about it we have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time
ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy khuluma ngakho
zi yes yes asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora kathesi ayiso into into leyana ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion kathesi okuyi-brand so abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand we can actually it's ukuthi umuntu ayenza imali ezitezi you don't have to be a doctor or engineer ma ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwa abafana laba benziwe ngendlela ezi-right both the girl child and the boy child you can go a long way in actually becoming someone khangela abantu abanjengabo if I may make an example Ronaldo akahali isikolo but he's one of the best paid players in the world
siyabona nenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama-international matches ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko
alapho kuyasovuzele sihlalisana amakhanda phansi lama-stakeholders layo uhulumende lama-council sibone ukuthi singancedisana njani
ugore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot if you recall just a few months ago we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game
nifisa ukuba ngumongameli weFIFA ngoba imidlalo yenguquka ikhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene sokulesi khathi kungela omunye uPeter Ndlovu
and serve my country.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit. Poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika bhose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa board. Sowesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli weStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sabibona ni vasa vizolo na valalele Studio 7 kune na vasa gazi. Lapa siya kumbuza wakiti ama klinike ukuba asisondezele ama mosquito neti. Ngoba siyokubona gala inesi mosquito lezi abathi ngezi maralia abazazi abanye bathi kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwe-mosquito emaraliya okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala oshungakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka lotshani obungaka sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu. Sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito nethi asilethele emakliniki wethu. Okhulumayo ngufamona ngwenya lapha e-Ward 5 ekobhewula.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Heyi, sinabanye sinokudana okukhulu ngebandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF yaze lilesikhathi esihle kakhulu esokuthi lizi-improve likhampeni ngaso lenzela abantu baseZimbabwe into abayiyo abayifunayo. Kodwa likwenzi lokho lona lithemba ukuthi liyayazi indlela elingena ngayo embusweni ukuthi thina kuyasingeniswa ngabantu ngendlela yethu. Ngoba buke abantwana baseZimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi njengoba lami ngisitsho. Ngaze uvule i-social media, uvule kuphi lapho kune-platform khona bayitshele. Ama-passport wenu ayadula esisathi ama-passport enu hhayi abafuni bakubhizinisi. Bakubhizinisi ngiyebona lapha bazwakala ukuthi bangawayehlisa hhayi. Sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela. Abantu abalwa labantu ngalolu hlobo kanti laba iphepha lilani lilegolide yini leli balithenga khona ungaze ipassport yaseZimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlabe ngaka amazwe ale mali.
Ye kustudio 7 litshona njani basazi bhethu abahle. Hayi sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoyo ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana. Ye hawo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola abantu bakhona bakhangele nje ukudla yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili. Awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke eze zeyishuthi irongo. Yena usuke ekhayelele ukuncoma ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni. So ngabantu besikafu labo akakazi waba yi-opposition indibali sinsinje. Angazi labantu abalandela i-EFF Zimbabwe leyo ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na unless ma ukuthi abantu abalandeli i-ZANU-PF. Akula muntu olandeli o-oppose i-ZANU-PF ongalandeli i-EFF kandibali. Niyacabanga ukuthi angeke ihambisane le-EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kule viki uhlelo Was a Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Novuso Dlamini kule minyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonza ebandleni lamasabatha. Kuni nefuna ukungena kwezomculo.
Indoda yakhe le engakhulanga lesikhathi sokuphelela
but in my shadow, I didn't manage to get it into the man's visa. My father didn't tend to return me. General accordion, having not a discipline, that's why you could say this money would shoot up.
Let all the children come to me. Let all the little children come to me. Let all the little children come to me. And don't you hold them back. I do not fancy rights. You must
become
just like
a child.
Ujamini uthi kanobi ingoma zakhe kodwa uzithatha ekuhlabelelweni sesabatha.
The gospel music basically I've been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namakhorasi nje ajayelekileyo ikakhulu ebandleni lesabatha lapho ngijayele ukuhlabela khona ngicelisa khona lo muntu esekhulile nxa kuwukuthi ngingalala namuhla kusale kulolu tho lokuthi abantwana babebela kulo kumbe i-generation elandelayo hymns ukuthi ziphume zizinhle zikhwabetheka ebantwini abamnyama.
Njengomuntu owakhula elesizwe sokukhula kulabanye ayebathanda becula enkonzweni abamqumbaqumbayo ukuthi laye azizwe efuna ukucula.
Baningi abantu abanginspayayo kulomunye indoda wokukhanya njengoMoses Nyoni. Yaloo ndoda wayesabela nangabi le-confidence akarubona yena. So he became my inspiration and I said, no, as I go on, I'll let you know to isisebela thine kakhulu ikuthungamela ibandla ekuthabeleni.
Umculo wamavuzo uyatholakala emakhasini okuzilibazisa.
Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube, amanye platforms angafaki, but on those two thus far bangawuthola. TikTok lakho bangawuthola umculo wakhona. Basically I think thus far yikho okukhona.
Bese ikwetshiselo Shepherd Mavuzo Dlamini kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempelasonto enhle igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Kuluke ezachisa sibanda ngomculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu. Ningakhohlwa kula iDoc namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlwani sihlobo sesikhangele kwezinye izinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwanisa kwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitontsha inhlabathi elegolide. Sokumele kulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.